manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo zvitatu 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti vanhu vapfumbamwe vashaya vamwe vasere vachikuvara vamwe vavo zvakaipisisa mutsaona yemumugwagwa kuchecheche kumanikaland.
Tsaona yaitika masikati anaya tichitaura kudai mapurisa achiri kutoongorora zvafamba sei vachitori pasini. Asi pavasvika vaona kuti pane mitumbi 9 so far vari kuratidza kuti panenge pafa vanhu 9 vakuvara 8.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa neZuro vakabatana nevamwe vana veZimbabwe mukucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwemiti reNational Tree Day nekudyara muti kuNorton. Muchikamu chedu chatinotarisa zvezvitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naPastor Dr. David Simango vekereke yeZayoja Forward in Faith Church vari kuBolton kuUnited Kingdom. Indwe mimwe emisoro yenhau dziri dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti vanhu vapfumbamwe vashaya vamwe vasere vakakuvara vamwe vavo zvakaipisisa mutsaona yemumugwagwa yaitika nhasi masikati pedyo nechikoro cheGwitika kuChecheche mudunhu reManikaland. Tsaona iyi inonzi yaitika pakati perori yekambani yeGreen Fuel yanga ichitakura nzimbe nekombi yanga yakatakura vanhu gumi nevanomwe yanga ichibva kuchiredzi ichienda kuChipinge. Mumwe vatanga kusvika panzvimbo yaitikira tsaona iyi vaClaris Maduku vanove zvakare mukuru wesangano replatform for youth development vanoti tsaona iyi yakonzerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwemugwagwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mukoma Jonga vanhu vekuChipinge checheche kunyanya vari kurwadziwa zvakanyanya nedambudziko raitika nyamashi rekuti kureketa kwandiri kuita nemi kudai so. Rori reGreen Fuel rinotakura nzimbe anga richibva side dzekuChipangai richienda kuChisumbani rarovirana nekombi yeWhite Horse yanga yakatakura vanhu pari zvino nevanhu gumi vashaikira pascene of the accident. Asi kureketa kwanita nemi patori nevakawanda vakuvara zvokuti zvinototarisirwa kuti vanhu vachashaya vachapfuurikidza pa13. Ndikurwadziwa zvakanyanya, ndikurwadziwa kuti hei zvinhu zvaitika izvinhu zvaikwanisa kuaita avoidable.
Sei muri kuti zvaikwanisa kudziviririka vamaduku?
Vanhu vazhinji vanonyanya kuteerera tichireketa nekubhuya panapa vanoziva kuti dambudziko rese rakakura mugwagwa unobva kwachanganda uchienda kuchiredzi taane nguva yakakura tichireketa kuti dai mugwagwa uyu wagadzirwa nekuti mugwagwa watinoti highway. Asi pari zvinezvi mugwagwa uyu wafanana nemigwagwa yemusango yatinoti dust road zvokuti kana mota dzichifamba kana kupfuurana panotobuda huruva dust rinoda kana 10 minutes to resettle. Saka izvi ndo zvakonzera kuti papfuura namarori aya iwo anga achimhanyidzana pache zvavo yekuGreen Fuel aya vakazosangana nekombi iyi yekuWhite Horse zvarovana yatingati head on iyaya. Zvinhu izvi zvaikwanisa kunge zvisina kuitika dai rodhi rakanaka riri retara. Chinotirwadza ndechekuti haisi nyaya yatanga iko zvino, pane njodzi dzakawandisa dziri kuitika vanhu vachifa.
Vakuvara vamhanyiswa kuchipatara chipi uye vangange vari vangani?
So far vakuvara vanga vakaona kuti kombi yanga yakatakura vanhu vaisvika kana kuma17 zvingodaro munongoziva makombi anotakura vanhu vanenge vakawanda wanda. Vamwe vanga vachitakurwa vachienda pachipatara chepadzidzo zvezvi pa St Peters. Asi pane vanga vakakuvara zvakanyanya zvekuti vanhu vanga vachidarikawo nemota dzavo ndivanga vachivatora vamwe vazhinji vaiisa kuchipatara chechired kusanganisa vanga vatonzi vashaya kuitira kuti vaende kumochwari hama dzavo dzepadhuze dzichizoziviswa asi kutaura kudai so veruzhinji havana kutambira zvaitika zvi zvekuti ndiri kutaura nemimimi vanhu vakatogara parodhi vachiti aiwa havachadi kuona marori ekugreenfield achipfuura zvekuti kana pakashaya zvinotoitika panokwanisa kutoitika zvimwe zvichapfuura ipapo nekuti ndiri kuona kuti pari zvino patopa kutiya mapurisa veriot vadaidzwa kubva kuchipanga kuti vaedze kucontrola vanhu vaakuti vakonzeresa igreenfield saka greenfield yakuti inofanira kutomira kuita basa rayo kusvikira rodhi iroro ragadzirwa kana kuti mamwe magatava anechekuita nekusawirirana kwenharaunda yechipinge kunyanya chipinge south nevekambani yegreenfield
vafane kukuvara vanga vari mukombi chete here kana kuti nevanga vari murhoriwo yegreenfield vashayawo kana kukuvara
vazhinji vakuvara vanhu vanga vari mukombi irori regreenfield ranga ringori nadhiraivha neumwe anonzi assistant wake
vanga vari mukuru wesangano replatform for youth development uye vari mumwe wevanhu vatanga kusvika panzvimbo yaitikira tsaona vaclaris madhuku vari parunare kuchecheche mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vanoti mapurisa achiri kuferefeta nezvetsaona iyi
tsaona yaitika masikati anaya tichitaura kudai mapurisa achiri kutoongorora zvafamba sei vachitori pasini asi pavasvika vaona kuti pane mitumbi 9 so far pari kuratidza kuti panenge pafa vanhu 9 pakuvara 8 nokuti kombi iri kunzi yanga ine vanhu 17 asi iyo pamutemo inofanga ichitakura vanhu 15 pabonderana kombi neholeji truck zvaita yatoti pachirunge don collision asi mashoko akazara tichamaburitsa nokufamba kwenguva izvi tiri kungozvitaura kuti veruzhinji vasanoziva zvaitika nokuti mapurisa vachiri pakutoatenda pasini iyoyi tichitaura kudai
asi tichitarisawo mawandiro ari kuita tsaona mumigwagwa zvii zvamungakurudzirawo semapurisa tichitarisawo kutatarisanawo nehorodhi zvakare yekrismasi
tsaona zhinji dzauraya vanhu mukatarisa tsaona yekurusapi motarisa tsaona yakaitika mazuva maviri apfuura yebhazi reintercape kutotarisa iyoyi nedzimwe dzauraya vanhu tiri kuona kuti vanhu vanenge vachiedza kuovhateka asingafaniri kuovhateka daiki papa tiri kunzwa kuchinzi holeji truck ranga richiedza kuovhateka saka zvinhu zvokuti vatyairi ngavaite zvinhu nemazvo mumigwagwa ngavateedzere mutemo hapana nyaya hombe inoda kuti iitwe kunzi vatyairi ngavateedzere mutemo pasina zvekumbofunga kaviri kana katatu nokuti tsaona zhinji idzo dziri kutoratidza kuti vatyairi havasi kutyaira zvakanaka
vanga vari mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vari parunare nestudio 7
direct from washington the voice of america VOA
mutungamiri wemdc vanelson chamisa nezuro vakabatana nevamwe vana vezimbabwe mukucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwemiti renational tree day kuburikidza nekudyara muti kunorton mutauriri webato remdc vajacob mafume vanoti vachamisa vakaona zvakakosha kuti vacherechedze zuva iri senzira yekukurudzira vana vezimbabwe kuti vachengetedze nzvimbo dzavagere vamafume vanoti pachiitiko chekunotoni ichi pakadyarwa miti inoita mazana matanhatu ngatinzwei hurukuro yatakaita navamafume nezuro mushure mekudyarwa kwemuti navachamisa
President Nelson Chamisa advocate vanga vari munoton nameya wenoton nemakurukota akasiyana-siyana ebato redu remdc nenoton city council vachidyara miti nhasi tatichidyara miti 600 pati iprogiramu yatiri kuita nationwide maguta ese mameya nevashandi vavo vari kudyara miti kwavari ikoko Harare Bulawayo tine target yekuti pagore roga roga tinofanirwa kunge tichikwanisa kusima miti inosvika iyo 2 million miti upenyu upenyu miti tiri kufanirwa kunge tichigadzirisa patinogara tichidzosera zvatakapuwa namari pazvinenge zviri saka vapresident Nelson Chamisa vakurudzira ruzhinji rwezimbabwe kuti pese pese pawakagara uri iva uchidzara miti tichengetedze chipo chatakapiwa cheupenyu chenyika yedu ichi
zvakakosha sei zvaitwa navachamisa izvi kumhuri yezimbabwe
zvakakosha kumhuri yezimbabwe mukatarisa miti iri kupera nenyaya yekuti magetsi asati atitekeshere vanhu vari kurima nemiti mukatarisa imwe agriculture nezvimwe zvese zvakaita sana tobacco zvinokonzera kutemwa kwemiti saka tiri kufanirwa kunge tiri vanhu vanochengetedza pavanogara tinogara taura pamusoro pekuti vatungamiri vedu vanofanirwa kunge vari vatungamiri vari right nevagari vemunyika vanofanirwa kunge vari vagari vari right vagari vemunyika vanofanirwa kuchengetedza nyika yavari kugara tikatadza kuchengetedza patogara hatiwani vatungamiri vakanaka pane dzimwe nguva dzatofanirwa kusiyana nebopoto renyika tichigadzirisa patigere
mungaonawo here veruzhinji munyika vachitorawo mucherechedzo iwo waitwa navachamisa vekudyara muti uyu vachiteedzerawo kuchengetedza masango
ndo zvatiri kuona kuti vachaita vatange vachichengetedza miti vatange vachichengetedza masango patange pachifariwa zvikuru panyaya iyoyo
vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunare kuNorton neStudio 7
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaudza vatori venhau kuti vakazvipira kuwedzera nemasvondo maviri mari inopiwa kuhurumende nekuda kwekushaya kwevakambove mutungamiri wenyika vaGeorge H.W. Bush. Mapurisa emuIsrael akomekedza kusungwa kwemutungamiri wehurumende vaBenjamin Netanyahu pamwe nemudzimai wavo amai Sarah nemhosva yechioko muhomwe nedzimwe nyaya dzavari kupomerwa. Zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naIvans Zininga weStudio 7.
Kwazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa chesvondo rega rega chandinokupakurirai tichikurukura nevakomana nevasikana vechidiki zvizvarwa zveZimbabwe zviri kusimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Nasi taita rombo rakanaka ndichakurukura nemunin'ina wangu Nicholas Shonai weBlackman Entertainment vari kuHarare vari kuitawo zvinogara zvakadaro. Nicholas, zvakamira sei?
Zvakamira popo tiriko kuZimbabwe.
Heavy mwana wamai.
Kuri seiko kuchando.
Aiwa kuno tiriko chando ndo chiri kurova. Kitanzwa kuti wakonzeresa patawindi wewe. Zvizva uri kuita muentertainment room. Blackman Entertainment. Ndivanani muri kubva kupi muri kuenda kupi?
Yeah, Blackman Entertainment jongo vapana vechikoro vachiri pa Chino University varikungo edza kuona kuti mu industry entertainment vanogona kuita sei vanogona kuunza zvitsva here kuti vanhu vafare zvinoita kunge kuti vanhu vari kuconcentrate kuita ma events muma big towns vanachikangana kune ma small towns. So we are trying to bring the big towns kuti auye kuma small towns izvo zvatiri kuedza.
Saka muri kuzviita muri vangani ndivanani vamwe vaonavo mu Blackman Entertainment?
Mu Blackman Entertainment ine partner wangu anonzi Anisishi Mhlanga ari ku Cyprus. Kwoita mu anonzi Ashley Bira ndiye anobata homwe company. Kwoita anonzi Chedza Moyo ndiye anoplana ma events na anonzi Sean ndiye project manager anomboita risk management aona kuti ii show inobuda here mvura izonaye here achingoona kuti zvinofamba sei mubusiness.
Kuinga makatorongeka kuita kunge big company, muri kuenda kupi nekambani yenyu?
Tinoda kuenda nenyika sezvikaita Toki Fights.
Muda kuenda nenyika?
Tinoda kumboenda nayo nyika yacho.
Pakaipa.
Tozodzoka nayo zvedu.
Pakaipa. Saka atingati matambudziko, machallenges amunosangana nawo muindustry yenyu ndeapi?
Industry matambudziko ndiye economic crisis yedu yemuZimbabwe kuti mapayments mazhinji ari kuitwa nesoft money. So tine kuti vanhu vanozomira macue akareba tisitachi matransactions because matickets ari kusvika pakuita chii sold out. So vanhu vanozomira macue akareba kuti vawane kupinda chii muma events acho. Then nyaya yekushaikwa kwezvinhu yekuti masuppliers takuita mashortcomings mabeverages nema US dollar because for my event change fana kuzoimportawo mafog machine masound system because last event vanhu vakati vanga vari kumashure vakatadza kunzwa because vanga vawandisa. So I think for us to be able to try a bigger system tinochida kuwanawo machi ma US dollars and kutimawane manje inongonaita challenge.
Vamuri kushanda nawe iko zvino vari kukutambira sei mumarket?
Mumarket vati siva zvakanaka. It seems like it happened overnight kuti zvangokurinidza and hapana show yati yabhoha so far. It keeps getting better. Zvirikungoramba zvichiwedzera kutapira.
Muchienda kumberi vanoda kukutsvagaiwo kuti muvabatsire kuronga maiparty maevents zvamunoita izvi vanokuwana ikupi?
Vanotiwana pa social media pa Instagram tinonzi Blackman Entertainment kana pa Twitter kana pa Facebook o pa website yedu iri kubuda manje manje. Software designer akutopedza kuisa ma final touches inenge yabuda.
Musati maenda mukomana Nick ndinokumbirawo kuti mutaure nemukomana kana musikana wechidiki ari kunze uko anokutarisa yari kura achikuyemuraiwa achiti hei vakomana ini kana ndakura ndoda kuzoita sablaza. Mashoko amungamupewe kumukurudzira nhasi ndeyekuti kudii?
Ine ndinoti ngaashande and ngaagone kuimprova macommunication skills agone kutaura nevanhu zvakanaka because wakona kunegotiata nevanhu hauchabhadhare mazimari wakufanira kubhadhara. Wakubhadhara chiijani kungogona kuwirirana nevanhu kuti ugone kustructure macontracts tinogona kubatsira zvakanaka.
Pakaipa wangu. Aiwa, ndinokutendai mukomana Nick nekuwana nguva yekukurukura nesu tichitaura nemhuri yeZimbabwe.
Tinotenda chose.
Mhuri yeZimbabwe ndinokutendai mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chatinotaura nevakomana nevasikana vechidiki mhuri yeZimbabwe vachisimudza mureza. Nhasi tanga tichikurukura naNicholas Shonai weBlackman Entertainment iri kuHarare. Mukomana wechidiki ari kuita zvinogara zvakadaro. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuigirai zvakare chimwe zvechirongwa chevechidiki. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Evans. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvezvitendero muhurukuro yaaita naPastor Dr. David Simango vekereke yeZioja Forward in Faith vari kuBolton kuUnited Kingdom.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu,
unondipa simba.
Kana ndakaneta,
ichitadza kufamba, imi mari makanaka, unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini tanonoka wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi taona zvakakodzera kuti tishanye zvekare naPastor Dr. David Simango veZioja Forward in Faith Church vari kuBolton kuUnited Kingdom. Tangachida kuti mutitsanangurirewo nhasi chitendero chechikristu nechitendero chechivanhu kana kuti midzimu zvinofamba pamwe chete here, pane siyano iripo here, kana kuti hazvienderani zvachese?
Nyaya yemidzimu baba wande inyaya inoda kuti izikanwe zvakanyanya nevanhu vokwedu, nokuti vazhinji vanoibatira pamusoro. Zvakafanana kutiko vanhu vakuru vedu vekare vaina matambudziko vanhu Mwari wekudenga, asi zvaya midzimu nokuda kwokuti iko vaiti ivo hazviiti kuti munhu wenyama akwanise kusvika kuna iye wedenga kana kuti adenga asina vanenge vari pedyo naye vari kunyika dzimu. Saka vanhu vazhinji vanonamata midzimu zvakati tsvaya mei. Nyaya iripo ndekuti vakuru vainamata Mwari, vainamata musikavanhu. That's why vanhu muchinzwa muchivanhu chokwedu vanoti musikavanhu kana kuti wedenga kana kuti nyadenga kana kuti musiki kana kuti tenzi. Mashoko anotsanangura pamusoro paMwari ndiye ainamatwa, asi nokuda kuti mukuru vakanga vasingagoni kuti vangamusvikira vari vanhu venyama, vaiti ivo vanhu vanenge vashaya vaya vakarorama ndo vari pedyo naiye musikavanhu, vaizokumbirira kuti inini tisvitsevo kuna nyadenga. Saka uinyadenga uyu wakanga ari Mwari wokuti kana vamunamata vaikwanisa kuti vapire, kuitira kuti kana pane chakanganisika paiva nekudeuka kwevo. Ndikaende kutsanangurire ndichiti inini vanhu ava maitiro avaiita hazvina kusiyana nemunamatiro waiitwa nemaJudha, nokuti maJudha pavakakanganisa vakaudzwa naMwari kuti pave nekudeuka kweropa. Kudoka kwaropa uku waiva uri mufananidzo kweropa romwanakomana waMwari achazovuya anonzi Kristu. Saka unozoona kuti tikazvisunganidza chinamatiro chechivanhu nechechijudha changa chine zvachaireva zvaizova mberi. Saka Jesu Kristu achizovuya manje ndiye akazadzira zvakanga zvichitendekwa nevakuru vekare nechinamato chechijudha. Saka muchizoona Jesu achisvika pakuuya Johani Mubhabhatidzi anomuita riyai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika, kutaura kuti zvese zvaiitwa kumidzimu vanhu vachipira midzimu vachiuraya mhuka hazvichatenderwi, nokuti iye wakanga achitendekwa kwazviri Kristu Jesu mwanakomana waMwari wakazovuya. Saka vanhu vose manje vafanirwa kuchitarisa kuna Kristu, nokuti ana Johani chapter 3 verse 17 inoti Mwari haana kutuma mwanakomana wake kuti atonge nyika sekuti nomari nyika iponeswe. Saka Jesu Kristu ndiye manje gwayana raMwari. Vanhu vokwedu ngavachitarisa kuna Jesu vachiregera kuuraya mhuka, vachiregera kuzvese zvipiriso. Chipiriso chakatumwa naMwari ndiye Jesu Kristu. Saka hatishoori zvaiitwa, tinoti yanga iri nzira yemufananidzo. Pana vaRoma Pauro anoti achiti Kristu ndiye mugumo womurayiro, the end of the law, kutaura kuti Jesu Kristu paakauya akazadzisa zvose zvipiriso zvaifanira kuti zvingaitwa nevana vevanhu maererano nenyaya yekunamata kusvika kuna nyadenga.
Saka zvitendero zviri zviviri hazvikwikwidzani hazvo.
Zvitendero zviri zviviri pakukwikwidzana zvinozouya nhasi uno kana vanhu vakakapinda munzira yakanzi naMwari ndiyo nzira yacho. Johani chapter 14 verse 6 Jesu ochiti iye ndini nzira nezvokwadi noupenyu, hakuna ungaenda kuna baba asino kwandiri. Saka hatichandi nokumidzimu nokuti nzira yavapo, atijani mekuna shuma shuna kumuka na kuda wakoro pare muka na kuti nzira ya wapu kati katenda kuna jeso ino vataru ramisuwa muna kristu roti shoko akuchima kupuwa mosha kuna vari muna kristu azula mwakaramba wachenda rambeti na kupika mizimu do kurasika na kuti lani mkurasika chaziru kuti icho chakanaka chakatuma na mwari kuti shiponeza wana chaka uya chini takando chatiri kuparisa kuwa pasirosi kuwa nuku edu kuwa nvese kuti lazime Kristu kuti ndio nzira yezvokwadi.
Na mashoko iwayo anobva kuna Pastor Dr. David Simango vezayoja Forward in Faith Church vari kuBolton United Kingdom. Tinoti ndo panoperera chirongwa chedu chechitendero chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti tinoimba kuti muchange muinesu zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka nechirongwa chako. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanobva kuchikwata cheChristlike Choir kachinzi Jesu Isimba. Iye zvino tokupai kambo rufu ndemadzongonyedze kubva kuna Oliver Mutukudzi. Mazongonyodze kubva kuna Oliver Mutukudze tichikaridza tichirangarira vashaya mutsaona yaitika kuchecheche sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vapfumbamwe vanoshaya vamwe vasere vachikuvara vamwe vavo zvakaipisisa mutsaona yemumugwagwa yaitika kuchecheche kuchipinge mudunhu remanikaland. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nezuro vakabatana nevamwe vana veZimbabwe mukucherechedza zuva rekuchengetedza miti reNational Tree Day nekudyara muti kuNorton. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standikile Mutsanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.